This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera chivabvu 23 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndinwe New Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti enwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vese ngatibatane muNational Convergence, tione magrievances edu sevanhu veZimbabwe, tioita maonera pamwe. Vana mai muzhuru navamwe kana vachida kuti batane, isusu, we are free to see them, kuti titaure navo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti havaone chakaipa kushanda nevari kudzingwa muZANU PF kana vakazvipira kugadzirisa nyika.
Zvinogonanga zvanga zvichiitika vanhu vanga vachigumurwa zvechokwadi, saka hapana munhu achagumurwa. Tinonyatsoongorora kuti zviri justified here.
Gurukota rinoona nezvevashandi rinoti chirongwa chekugumira vashandi chamboti dererei kubva hurumende zvayakatanga kunyatsoongorora zviri kuitwa nevamakambani vasati vadzinga vashandi basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti havaone chakaipa pakushanda nevari kudzingwa muZANU PF kana vakazvipira kugadzirisa nyika. VaTsvangirai vanotiwo zvakakosha kuita mubatira pamwe chuma chomuzukuru sezvo zvinhu zvaita mamvemve munyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaTsvangirai tikavabvunza nezvenyaya yekubatana naamai mujuru.
Hati vari mukova kuna vanhu vanoda kutaura nezvo, tinoti ngativei titaura. Ndosaka takataura nyaya yekuti vanhu vese ngatibatane muNational Convergence, tione magrievances edu sevanhu veZimbabwe, tioita maonera pamwe. Vana mai muzhuru navamwe kana vachida kuti batane, isusu we are free to see them, kuti titaure navo, tinzwewo pfungwa dzavo. Nokuti kana vari vanhu vane chido chokuti Zimbabwe iinde direction yakanaka yokuti ibudirire pasina kupokana, pasina instability, tiri toziva kuti tiri kushayana chinhu chimwe chete. But kana vachingoti uyo ari kuku handifungi kuti zvingasedza. But ndine chido chokuti pane nguva, kufamba kwenguva, vanhu vachaona whether ndokwamunangagwa, whether ndokwamujuru, vachaonawo kuti zvechokwadi. Isu tine tarisiro yekuti nyika yedu ifambe zvakanaka, ndozvationa chete.
Ngatitariseiwo nyaya yemhirizhonga iri kuitika kuHurungwe West uko. Vamwe vari kuti imi nevamwe vanopikisa mungadai maikwidza kuSADC nekuna naAU kuti aiwa ndo zvataitaura zviya kuti sarudzo dzemuno itsvimbo mugodzi.
Aiwa, isu hatirambi tichingotaura kupedzera matombo muzvidhidhi. Hatingarambi tichitaura zvinhu zvatakataura makore nemakore. Ndosaka tati isusu action here without reforms no elections should be supported navanhu vasingadi mhirizhonga yatiri kuona kuHurungwe West. Zvino kana ZANU yakurovana neZANU kuzoti opposition, utombomiri ipapo.
Ko, munoonawo sei tsvakiridzo iyi yakaitwa nemupoi neAfro Barometer iri kuti rutsigiro rwavamugabe runenge ruchiwedzera asi rwenyu nevamwe vanopikisa runenge ruri pasi zvakanyanya?
Isu hapana chatinopokana nevanhu vanoenda vachinobvunza vanhu. Chinhu chatinongoda kutaura, the biggest polling you can do is a free and fair election. Vanhu voenda vonovhota, ndo polling inodiwa iyo. Izvi zvavanhu vanoita zvokuinda kunobvunza vanhu, nomwe anenge akadhakwa achingobvunzawo zvavanenge achibvunza. Isu hatipesani, tichaona pane zvinhu zvavanenge vachinyora kuti ndo zviri kui, toona zvinokodzera kutarisa panoda kugadziriswa tichigadzirisawo. Asi the best polling musi wokunovhota.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Gurukota runa nezvevashandi amai Priska Mpfumira vanoti uwandu hwevanhu vari kugumurwa pabasa hwaderera zvikuru kubva zvavakati makambani ose anenge achida kuita izvi anofanira kutanga azivisa bazi ravo nezvemari dzinotambirwa nevakuru vekambani nezvimwe. chirongwa ichi chiri kushorwa navana muzvina makambani avo vari kuti zviri kuvakanganisa kugadzirisa zviri kunetsa makambani avo. Makambani akawanda ari kugumura vashandi sezvo upfumi hwaenda kumawere. Mukuziya nyaya iyi, Tabata amai mupfumira.
Zvino kunange zvanga zvichiitika vanhu vanga vachigumurwa zvechokwadi. Takati hapana munhu achagumurwa tinonyatsoongorora kuti zviri justified here. Vakuru vepakambani ipapo zvii zvavakamboita kuti kambani irege kuita chigumura. Saka ndozvatichaongorora tichiona kuti kudzinga vanhu basa, kubudisa vanhu basa kuvaisa mustreet zviri mubest interest here yenyika. Makambani acho zvii zvavakamboitawo kuedza kuona kuti vaita productive and effective instead yongotsvaga easy solution yekuti ngatigumurei vanhu. Ndiri kufara kuti since takabudisa statement iyoyo, nhamba dzaakuuya dzichida kugumura vanhu ka dzaipera zvausati wamuzvashomeka zvisingamboita. Kureva kuti vanga vachingozvita willy-nilly because vaingoti vakangonyora zvosainwa, noti saminista ndinofanira kusaina. Saka hatiangosaini, totanga tanyatsoongorora kuti tirege kuendesa vanhu mustreet. People vanofanira kuitawo innovative kuratidza initiative kutadza kuti tatora mamatanho ese ndepazvasvika. Ende pazvinosvika ipapo ngazvirege kuenda pasi, zvinofanira kutangira kumusoro kusvika kupasi.
Ko zvavanga vachitiwo vemakambani aiwa hatina mari nekudaro ndosaka tiri kugumura vanhu?
Ngavatange vatiudza kuti vari kutambira mari ivo, madirectors avari kupa mabenefits avanawo imari iyi. Vanhu 20 vavabvisa, tikatora munhu wepamusoro mumwe chete, mari yacho yakamira sei? Vanofanira kutonyatsotipa zvikonzero zvakazara. Imwe yacho iringoti vanhu tajaira kungoita zvataiita kare. People have to start thinking outside the box, being innovative and doing things differently. Kwete ngoti zvataiita ngatidzingei vanhu, hazvisi kuzoitika.
Gurukota runa nezvevashandi amai Priska Mupfumira vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyo. My Instagram. Yeah, bro.
Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tadira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiina muzvare Debra Mukasa vesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economies Association. Tino kuchingamidzai nemufaro muzvare Mukasa. Imi munoshanda muchiita basa remaoko, nyatsotitsanangurirai kuti zviri kufamba sei pari zvino takatarisa mamiriro akaita nyika.
Mamiriro akaita nyika akaoma sisi. Tinoita zvokuhodha tichitengesa, saka kuhodha kwedu tinohodha outside the countries like Botswana, South Africa and Zambia and Mozambique. Tichihodha touya totengesa muno munyika yedu yeZimbabwe. Asi iye zvino sezvo kuna maChina futi padhuze nesu, takungonhonga pamachina ipapa tichingotengesa futi padhuze. Zvinoita life yedu very easy because hatizokrosi, hatizoone madeclarations and what else because tinenge tangohodha padhuze pamachina iyaya aripo.
Imi muri kupi muzvare Mukasa?
Ini ndiri pedzo Bulawayo, tinogara Bulawayo, tichitengesa Bulawayo.
Sangano renyu mungatitsananguruone zvaro here? Rinobatsira sei nyanya madzimai?
Sangano redu rinotobatsira chaizvo kunyanyanyanya madzimai, kuudza madzimai kuti vazvichengetedze kana vachikrosa mabhodha iyaya, kuti vave nechivimbiso chakanaka kana vachikrosa navo vasabirizire gavhumendi yedu pakudiclara mbasha dzavo dzese dzavanadzo. Saka tozovayambira futi nekuti vasatakure mari dzakawanda mumahandibhegi mavo vachikrosa mabhodha. Ngavaise mari dzavo mabhengi, then mabhengi anofambirana nemabhengi anenge ari ikoko kwavanohodha. Like kuSouth Africa tine mabhengi anenge mana Standard Bank, mana Standard and whatever. Saka tinongovakumbira kuti ngavabhenge mari dzavo kuitira kuti vave nemutoro mushoma wokutakura mari mahandibhegi.
Sangano renyu rinonzi chii, uyezve mungati imi rine vatsigiri vakawanda sei kana kuti aya atinoti mamembers?
Sangano redu rinonzi Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Rine vatsigiri vakawanda zvokuti tinawo muZimbabwe yese yakati tete Zimbabwe. Saka muBulawayo takatarisira mamembers anosvika paabout 4,000 members. But all in all, kana tauverenga neZimbabwe yese, tichiverenga vese vana Gwanda, Plumtree, Chinoi, Chivu, tinotopinda chaizvo pamillion.
Unoona zvakakosha sei nyanya kumadzimai kuti vawanikwe vachipindawo mumasangano akaita serenyu iri?
Zvakakosha chaizvo kuti madzimai apinde sangano redu iri nokuti rinodzidzisa kuita bhizinesi rako, rodzidzisa nemitemo iripo muZimbabwe, rodzidzisa nezvekuti marights ako kana uri munhu wechidzimai unofanira kuita sei pabasa rako, pambo pako, paunofamba parodhi. Rinodzidzisa zvese marights and nemakoshero akaita iwewe samai kuti wakakosha sei, because tinotarisira kuti amai ndamai kumba, woita amai vekubasa kuti iweka, wozoita amai vanobatsirana neZimbabwe yese kuti ione kuti Zimbabwe ine zvinhu zvese zvakakwana kutengeserana kune vamwe vasingakwanise kuti vabude panze vaone hodha voona zvinhu zvokutengesera.
Pane kurudziro yamungade kupa here kune mamwe madzimai ari kuteerera pari zvino angadewo kupinda pabhizinesi irori rekutenga nekutengesa ramuri kuita reinformal trade?
Kurudziro yandingapevana madzimai ndezvokutizvo haungakwanise kushanda uri wega. Ruoko rumwe chete harukwanise kubata zvinhu zvese, asi kana maoko asangana ari maviri, matatu, mana, munokwanisa kuti mushandirane pamwe chete. And zvekare kurudziro yandingape ndeyekuti madzimai ngaaungane, asangane, aite zvimaboka zviboka kuitira kuti chero vane zvichemo zvavo vakaenda vakawanda zvichemo zvinonzvika dzani kuti uite uri wega. Saka ndinotokurudzira madzimai ese ari mubhizinesi iroro rokutengesa vachishandira mhuri dzavo kuti ngavapinde kumaassociations anenge iyayedo anobatsira, anokupa uchenjeri, anokupa nenjere dzokuti ushande. Like ndakateerera programu yenyu yewomen's table yokuti madzimai anozviitira kukandirana mari vachibatsirana. Saka maorganization anenge yedu yaya anotove nemikando iyoyo yokutizvo hauchaende ubhengi onowana eloan yausazokwanisa kubhadhara, but kana muchishanda muri egroup munokwanisa kuti mubatsirane, mokanda mari dzenyu mobatsirana vanhu vachihodha muchitiriritira mhuri dzenyu. Ndinotokurudzira madzimai kuti ngaasambe nevamwe vapinde mumaboka anenge yedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Debra Mukasa vesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economies Association. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives Upenyu Wedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvedzidzo rekuti vana vanenge vachinyora bvunzo dzegrade 7 vange vachibhadhariswa mari inoita madhora matatu kana kuti $3 yeexamination fee. Danho rinonzi nevakawanda idanho risina kunge ranyatsofungwa zvakanaka nehurumende. Vamwe vevari kunyunyuta pamusoro pedanho iri isangano reZimrights, iro riri kuti kuita izvi kuremedza vabereki. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa. Vamachisa sangano renyu Zim Rights rapindawo munyaya iri kugunun'unwa nevakawanda yekuti vana vegrade 7 vange vachibhadhariswa mari dzekunyora bvunzo kana yatingati examination fee danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende. Titsanangurirei zvamuri kupokana nazvo.
Tiri kunzwa kurwadziwa chose isusu semusangano weZim Rights, zvikuru nevamwe vagari vose vemuno muZimbabwe, kuti hurumende yedu ingatogara pasi vochiwirirana kuti vana vegrade 7 vachazobhadhara mari yekunyora examination. Ivo vachangobva kugadzira bumbiro idzva remutemo rakwanisa makore maviri riri kutaura iro kuti pachave neurongwa hwekuti vana vekuprimary pamwe chete nevekusekondari vasabhadhara mari. Bumbiro remutemo redu tingati mwana ari kutokambaira, asi vabvisa makumbo emwana iyeye ari kukambaira achisina makumbo. Hazvina hope, hazvina ramangwana. Hatitarisiri kuti hurumende yedu inokoshesa zvainge yanyora mubumbiro remutemo. Hatitarisiri kuti hurumende yedu inokoshesa avo vanorwadziwa nekurarama kuri pasi pasi, watingati poverty line.
Asi vamachisa, danho ramuri kuramba chairo chairo ramungashora kuti vatorerei danho iri chii?
Dambudziko redu nderekuti tine nyika ine mararamiro ekuti vanhu vazhinji varombo. Tikatarisa bumbiro idzva remutemo rine yatingati pachirungu social economic and cultural rights, zvinove ndizvo zvavemo muconstitution yedu yekuti vanhu vane raramo inokodzera kuti vararame kusvika pakadai, kungave kudzidza, kungave kuchipatara, kungave kudya, kana kuti kwatingati kuraramisa zvinopinda mudumbu. Pane raramo inotarisirwa kuti vana veZimbabwe vanofanira kurarama nemamiriro iyayo. Isu semusangano weZim Rights hatifungi kuti nemararamiro ari kuita vanhu vemuZimbabwe vangawana padiki pacho pavanofanira kuve vari kuisa mudumbu kuti vazokwanisa kunobhadhara mari yekuti ndaini inonyoreswa pagrade 7. Uyewo grade 7 yacho tiri kuona sekuti achiri mangwanani ekuti vanhu vatange kubhadharisa vana kuti vanyore examination. Asi kana itazosvika yedu kana panana form 4 apa, panogona kuve pane kamari kadiki diki kanodiwa, asi pagrade 7 achiri mangwana. Ndosaka ndaa ndichida kupa vakandemire nyaya yekuti ndiani ane mwana akaita 36 points, inove ndo mapoints ekupedzisira atingati ndodofo rekupedzisira, akatadza kuenda kuform 1. Tinowana pasina kana mwana umwe chete anotadza kuenda kuform 1 nekuti aita 36 points. Saka hurumende yedu iri kuda kutipirei examination ipo pasina screening.
Asi tinonzwa kuti vabereki vanopiwa mukana wekuti vange vachibvisa mari iyi mukati memakore matatu kubva mwana ari grade 5. Zvingaremera vabereki here izvozvo vamachisa?
Zvinoremera vabereki nokuti isusu tiri kufunga kuti munhu wega wega haatadzi kuwana dhora, dhora rinoshandirwa.
Saka matanho apa ari kurongwa kutorwa nesangano renyu?
Isusu tine matanho akati wandei. Tiri kutaura nemapazi akati siyanei siyanei, tichanyora kunyunyuta kwedu, tichatumira kuna iwo minisa vadokora, tigotaura neZimbabwe Human Rights Commission, tigotaura nekomiti yeparliament inoona nezvefundo, tichaonawo futi kuti tataurawo nevamwe vanhu vari muno muZimbabwe, vanhu chaivo vanongogara kumusha, vanongogara mumba, vanogara kwakasiyana siyana, kuti ngatiitei maonera pamwe chuma chemuzukuru tione kuti tanosvitsa here shoko redu iri kuti vanhu vanzwisise kuti musati kana madetserei dhora zvinobhadharwa mukati mumakore matatu inyore.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinokutendai muri yeZimbabwe, mongobatanawo nesu pakuti hurumende ibvise $3.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti havaone chakaipa kushanda nevari kudzingwa muZANU-PF kana vakazvipirawo mukugadzirisa nyika. Gurukota rezvevashandi rinoti chirongwa chekugumura vashandi chambotidzikirei kubva hurumende zvayakatanga kunyatsoongorora makambani ari kudzinga vanhu mabasa aya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, toksiyamina.